WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 5 Gubhumbi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Sakuwa nesu mchirongwa chedu chanasi. Ini ndini tanonoka wande, ndini muWashington DC, ndichiti ezvino izviri mchirongwa chanasi.
Kutambudzika. Kutambudzika ndiko kunosaka kuti tizosarudze rusarudzo uru. Hapana chetiri kuona chakachinja. Rato adambudziko pachena. Retinona sekundoona kuti iri ndiro dambudziko chairo iri. Rauya gumako mai. Saka titi ngatimbochinja tione. Tomboisawo mwana mudoko zvimwe une pfungwa dzakapinza.
Vakweguru vakawanda muguta remutare vanoti vaneta uye yave nguva yekuti pave neshanduko munyika.
Tikatarisa varayiridzi vedu washoma zvakanyanya muzvikoro, tichitarisana nenhamba yevana vari muzvikoro medu. Saka hurumende yedu ikaramba ichidzinga varayiridzi ivo vagara vari vashoma, zvinoratidza izvo kuti vana vazhinji vacharasikirwa nedzidzo.
Masangano evarayiridzi anoti hurumende haina hanya kuti vana vechikoro havana kudzidza kwemazuva akakwana, sezvo iri mubishi rekudzinga basa varayiridzi. South Africa inonyevenyutsa mitemo mizhinji yakadzikwa muna 2020 kuti irwise chirwere checovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vakweguru vakawanda muguta remutare kudunhu reManicaland vanoti vaneta neutungamiri hwebato reZANU-PF. Vakuru ava vachitaura nestudio 7 pamusangano weCitizens Coalition for Change uchangobva kuitwa, vanoti yave nguva yekuti pave neshanduko munyika. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Mbuya mazvita zvinoera vemumusha weFederation kudanga mvura vanoti zuva nezuva vanosangana nematambudziko anosanganisira kushaya mari zvekudya. Saka vanoti pamwe pakave neutungamiriri hutsva, pamwe pangave netarisiro iri nane. Ambuya zvinoera vamwe vakweguru vanozivikanwa nerekuti Golden Oldies vanotsigira bato retrip.
Kutambudzika. Kutambudzika ndiko kunosaka kuti tizosarudze rusarudzo uru. Hapana chetiri kuona chakachinja. Rato adambudziko pachena. Retinona sekundoona kuti iri ndiro dambudziko chairo iri. Rauya gumako mai. Saka titi ngatimbochinja tione. Tomboisawo mwana mudoko zvimwe une pfungwa dzakapinza. Nekuti naiyewo zviri kutomutambudza kuti chii chendiri kumboita munyika.
Ambuya Runesu Magada vanogara kunharaunda yemushamukadzi kuchikanga vanotiwo vaomerwa neupenyu.
Ngekuti zviro zvatiomera munomu munyika munomu. Zviro zviri kukwira asi mari yevanhu hairi kututsirwa ba, vanonga vari mabasa. Ndio tiri kutambudzika nevana wedu, vana vakutambodikana wasaka munokona kuurayana kwavanda. Murume nemukadzi havasi kusenza asi vanonga vakuda sadza paumba. Saka mukurume nomukadzi unoti ndoda sadza inini. Uyu mukadzi akati sadza racho ndione ende unotsvagaka. Zvino saka kuri kukanwa nekuurayiwa vanhu maningi. Saka isu tasarudza mukomana kuti apinde. Ngoti usi mwana mudoko unoziva zvekutaura. Waripo pachigaro wachaziva zvaanotaura ngoti wachembera. Munhu wachembera achaziva kuti pfungwa dzaashoma. Toda mukutamira kuti apinde nhasi uno makapinde. Takaamba isu 1999 kusvika izvino izvi. Taane makore ako.
Asi tiri kungoona nhasi shanduko hamuna muZimbabwe. Tiri kuramba tiri kutambudzika. Nzara tinayo. Shirikadzi dzatambura. ndichaenda uko tsvake basa here izvo ndakaita zvino ndinotambirwa ndiani ndinoryenyi mwana haasi kushanda mwana wakagara ndinaye paumba wazukuru wakagara ndinawo pamba tinopona sei muzimbabwe muno saka takaona kuti aiwa tsvangirei zvaafa watisiyire mwana uyu chamisa saka takati naye mwana hatimusiyi tode kumusiya apinda paupurezidhendi wake tosiya tamugadzika ipapo kana dai tikazofa hazvichina basa asi tiri kukumbira kuna mwari kuti hatidi kufa tisati taisa tsvangirai chamisa pachigaro tode kuisa chamisa pachigaro tanetseka tiri muzimbabwe muno zviro zvese zviri kukwira hatina icho ticharya hatina icho tichatenga nasa iri kundipe 2000 inyi kwandiri ndinotengei haikwanisi kutenge ufu nesipo nemafuta taakutambudzika muno mwazvita henyu ngekuuye kuti muzwe zviri kutishushikana isusu mukaona chembere dzakadai tisi dzosimuka nyika yashata
mumwe mugari wemusha wehobos mbuya hazvinei mwaromba vanoti vanotarisira kuti vazorori havo vachamisa vave panyanga vamwe vati havadzi kufara nemamiriro ezvinhu ndimbuya Patricia Muneri vemumusha wewemouth kuno kwamutare vanotiwo vanhu vakawanda vaive kudya nhoko dzezvironda zvichienzaniswa nekumashure
ndirwadza ngezvekuti takakura zvakanaka tichidya tichiguta asi zvineizvi taakufa ngenzara kutambudzika kupindirwa mumba kubirwa ngembavha dzinobvira kupinda mumba wakatoona kuti apa pari kugara shirikadzi zvino wana takasenza I was a teacher kuticha wana tichizimusa tichemakagara tinorwadziwa tichiona wana awo hawana mabasa va wana hameno zvaungobika mapamba aya anopfekwa newana nemaguka aya They have no jobs
mbuya Muneri vanotiwo ishuviro yavo yekuti vechidiki vanotora zvitupa uye kunyoresa kuzovhota pasarudzo dzinotevera asi mbuya Tevesa Chiwa vanoti vanoramba vakabatirana pamusangano wavo wezanu pf
tichimbotanga musati makuru wacho isusu vechikuru musangano tinotouda tisiwaridzwe musangano zanu pf tinoida nokuti yakatirera ndokumusha kwedu ini ndakatozvimirira ka vana vangu vakadzidziswa nezanu pf vakaenda kumayunivhesiti saka ndira zvezanu pf vana iva vadiki vechidiki va ndiwauraya musangano ngokuti ndivari kumhanyira kusisi asi sisi haina chainacho nccf yakatonga nyika ino icho ndo chokwadi mukaenda kuchimoyo mukaona marinda ariko evanhu vakafira nyika iwo vanotati kwazvi tingaende kosungirirwa tosunungura paakatsunhura pacho hazvidaro nyika yetu ine ball point
ndakamirira studio 7 vamutare ndini Leda Moyo
mamwe masangano anomirira vararidzi anoti haasi kuzorega kurwira mihoro yavo yakakwana vachiti vane matanho avachatora kuti hurumende inzwisise kuti nyaya yemihoro yavo haisi kuzopera kusvika zvinhu zvose zvagadziriswa mutauriri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi rezimbabwe teachers association zimta vagoodwill taderera vaudza studio 7 kuti sangano ravo rine nhanho dzarichatora kuona kuti zvichemo zvevarayiridzi zvichagadziriswa zvikoro zvisati zvavhurwa temu rinouya
isusu nehurumende kuwirirana chaiko chaiko kunogona kusava kunenge kuripo asi kuti zvinenge zvatauriranwawo panguva iyoyo tikange tataurirana tinongozoita kuti zvinhu zvifambe kwete nekuti tawirirana
sezimta pane matanho amuchatora here zvikoro zvisati zvavhurwa kana pakasava nekuwirirana panovhurwa zvikoro
matanho atiri kutarisira kuti tinotora zvikoro zvisati zvavhurwa ndeyekuti patakapedzisira kutaurirana kwatinoti kunjnc takawirirana kuti tichange tichiita anonzi maquarterly reviews saka tiri kutotarisirawo zvakare kuti temu isati yavhura inotevera tinenge taita umwe musangano kunjnc vanomiririra vashandi nehurumende toonesana kuti patasvika apa zvinhu zvakambomira sei nekuti iye zvino chero ukatarisa rbz auction rate iri kuratidza kuti iri kungokwirawo zvakare iye zvino yava kutomhanya nekuti pamwe paya kare yaimbokwira nemapoints mashomanana 1% asi iye zvino yava kutokwira ne 4% kuratidza kuti koma kuri kuita zvino ikoko. Hatata tombosvika papoverty data online. Tikada kutaura iri yeConsumer Council of Zimbabwe, iwo havaidi. Asi yeZimstats iyo yacho yavanoda, iwo vehurumende yebato ravo, iwo vehurumende asi havasi kutipa mari dzinoringana kana kusvika ipapo.
Vataderera, imi seZimta munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Isusu tiri kuti ngavarambewoka vachichengeta vashandi vavo kuitira kuti vashandiwo vakafara vakasununguka, vana vagowanawo zvinoratidza kuti vari kudzidza zvemazviro kwazvo, vabereki vagowanawo mubayiro wemari dzavanenge vabhadhara semaschool fees, kwete kuti tizosvika pekuti zvakare titi vanhu vakuramwa mabasa. Tinogona kurega kuramwa mabasa, asi unoona katanonoka vanhu vanongobuda vachitiza vachitsvaga zvimwe zviri nani. Izvozvo hazvina kunakira nyika yedu. Ndatenda.
Avo vange vari mutauriri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, munyori mukuru mune rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vanoti temu rino iro riri kupera mumazuva maviri rakanonoka kutanga, zvinoreva kuti vana vechikoro havana zvizhinji zvavakadzidza vachiti asi hurumende haina basa nazvo. Vachere vanoti hurumende yakapedza nguva ichipa varayiridzi magwaro ekuvamisa basa uye ichidzinga varayiridzi panguva iyo varayiridzi vari vashoma munyika. Vachere vanoti varayiridzi havasi kuzorega kurwira kodzero dzavo nemihoro yakakwana.
Tasvika kumagumo ekotoro yekutanga yegore yekudzidza yatinoti first term. Tine matambudziko akawanda achirimo munyaya yedzidzo muzvikoro zvedu. Tichitarisa zvekare kuti kotoro yakazotanga pamberi apo, asi zvikoro zvichidzi zvanga zvavhurwa, isu varayiridzi hatina kukwanisa kunge tichienda nekuti taigara tichitaura nyaya yemuhoro yedu uyu yatinongoramba tichitaura panguva ino kuti kunyangwe muhoro yedu isati yasvika patakabvumirana nehurumende $540 zvichienda mberi kunatsosenza nemazvo kunonetsa nekuti tichiri kurarama sevaranda, mihoro yatinenge tichiona ishoma haikwane. Uye zvimwe zvakataurwa nehurumende zvakafanana nekuti vachange vachibhadharira vana vedu mari dzemaschool fees sevarayiridzi, hurumende haisati yazadzikisa zvese izvi. Uye tatosvika panguva yekuti kotoro yakuvharwa, vana vedu vachinge vachidzingwa muzvikoro, kureva kuti pane futi nenjodzi yekuti panovhurwa kotoro inotevera, hurumende zvichida inenge isati yabhadhara mari idzi dzevana vedu. Totarisa zvekare kunyangwe panyaya yezvikwanisiro nodikanwa pakudzidzisa aya tinoti teaching learning resources, zvakafanana nezvino ngezvichishandiswa pakudzidzisa vana nevarairidzi, zvinhu izvozvo hazvimo muzvikoro. Saka tinoona kuti mabhuku anenge arimo mashoma, kunyangwe zvimwe zvinenge zvinodikanwa pakudzidzisa zvacho nezvishoma.
Vachere, temu rino rinopera mangwana, atuzi inoti kuhurumende pane danho ramuchatora here seatuz?
Tiri kuti hurumende ngaiwe ishaisa mari kunyaya kudzidzo, kunyanya public education sector, nekuti dzidzo yedu iripo pari zvino yava dzidzo yekuti iri kungobhenefita vapfumi chete, nekuti ikatasa zvikoro zvinoenda vapfumi ndizvo zvikoro zvinenge zvine zvikwanisiro zvakakwana. Asi zvikoro zvinoenda ruzhinji rweZimbabwe varombo hazvina zvikwanisiro zvakakwana, ende hurumende haisi kunyanya kutarisa nezvazvo. Panguva ino iri kunge ichitombunyikidza varayiridzi nekuisa suspension letters kudzinga varayiridzi panguva yekuti tikatarisa varayiridzi vedu washoma zvakanyanya muzvikoro, tichitarisa nenhamba yevana vari muzvikoro medu. Saka hurumende yedu ikaramba ichidzinga varayiridzi ivo vagara vari vashoma, zvinoratidza izvo kuti vana vazhinji vacharasikirwa nedzidzo. Saka tiri kuti hurumende ngaipaonesese ipapo panyaya yekuti igadzise isange ichisvikisidzira varayiridzi, asi igare pasi nesu varayiridzi kuti tinge tichinge tine donzo rimwe chete rekuti ngagadzirise sei nyaya dzidzo kuti mwana wese muZimbabwe anga achiwana dzidzo ine kodzero, dzidzo yatinoti quality education, zvisinei nekuti ari kupublic education here kana kuti ari kuprivate education.
Imimi seAdhuz, muchaitei panguva yezvikoro zvakavharwa? Nyaya iyi yapera nekuvhara kwezvikoro uku here?
Isu sesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reamalgamated Rhodesia Union of Zimbabwe tiri kuti hatisi kuzopeta maoko nekuti zvikoro zvavharwa, toregedza kutaura nenyaya dzedzidzo tozomirira kuti zvikoro zvine zvakuvhurwa. Tichange tichitaura nezvenyaya iyi, pachekutanga tine nyaya yemasuspension iri kuitwa muzvikoro. Tine titori mushishi izvezvi, tiri mubishi kuti magweta edu ari kutora nyaya idzi kuti anga achiendesa kumatare edzimhosva. Tichichallenja nyaya iyi nekuti inyaya isiri pamutemo iri kuitwa. Saka tinoziva kuti takamboihwina pamashure apa kumatare, zvino taakuchitora nhengo dzese dziri dzaaffectwa nenyaya yemasuspension iyi, taakuita maindividual challenges kureva kuti hurumende inenge inokwanisa kubatwa nemhosva yekuti yaita zvisiri pamutemo zvakatongwa nedare kare kuti masuspension ari illegal. Uyezve tichange tichiita kurudziro yekuti vabereki vange vachidimandawo kuti hurumende yedu inge ichisa mari dzakati wandei kuzvikoro kuti munge mune zvikwanisiro zvakawanda zvakakwana muzvikoro zvekuti varayiridzi vange vachishandisa mukudzidzisa, kuitira kuti panozovhurwa kotoro inoteera muzvikoro pange pane gadziriro yakakwana yekunge muzvikoro muine zvikwanisiro zvese zvakakwana. Uyezve tichange tichiita advocacy kana kuti iye kurudziro zvakare yekuti kunyangwe vakuru vari muhurumende vanofanira kunge vachisa vana vavo muzvikoro zviri kuenda vana vamwe vese mumapublic schools, voregedza kuendesa kumaprivate schools. Zvoreva kuti kana vana vavo vachinge vachiwanawo dzidzo iri kuwanikwa nevamwe vese kunyange varombo, vachange vachiisa efoti yakanyanya kuda kugadzisa nyaya yedzidzo, nekuti pari zvino tinofungidzira isu kuti hawasi kukwanisa kugadzisa nyaya yedzidzo nekuti haisi kubata kuwana vavo, iri kubata kuwana wazhinji weruzhinji rweZimbabwe vasiri kukwanisa kunge vachiendesa vana kuzvikoro zvinodhura. Saka pakava nemutemo wekuti kunyange magovernment official edu waendesa vana mumapublic schools, tinofungidzira kuti effort yakanyanya ichange ichiiswa kuti zvinhu zvinge zviri chechetere muzvikoro, nekuti vanenge vachidawo kuti vana vavo vaone dzidzo inenge yakakwana.
Munyori mukuru mune rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Asi mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti bazi rezvedzidzo rinogara richiti rinoda kuona kuti varayiridzi vagere zvakanaka. Vandoro vanoti bazi rezvedzidzo richaramba richiita hurukuro nevarayiridzi vachiti bazi ravo ndiro riri kukurudzira hurumende kuti ione kuti varayiridzi vagere zvakanaka.
Isu sebazi reprimary nesecondary education tinogara tichitsinhira kuti varayiridzi ngavange vakagara zvakanaka, vapiwe maconditions of service anoitawo kuti varemekedzwe sevadzidzisi. Tinoramba tine maengagements navo, tinoramba tichitaura navo. Isu seprimary nesecondary education tisu tinototsinhira isu muhurumende kuti aiwa zvechokwadi dai mamboonawo magariro akaita varayiridzi vedu. Asi isisa hatisisu tiri panyanga panyaya iyoyo yemubhadharo wemudzidzisi, because mudzidzisi ndicivil servant anobhadharwa neinonzi Public Service Commission iri under Ministry of Labour and Public Service and Social Welfare. Saka isu tinoe tichibatsira zvatinoita, isu tinoita yatinoti lobbying kuti ivo vawane maconditions of service anoita kuti zvabatsire. Saka kune nyaya yavo nenharurano yavo chaya chaiko, hakuzi kubazi redu isusu rezvedzidzo yeprimary nesecondary education, zviri kuministry yepublic service. Uye public service ichitaura nawo neministry yefinance. Asi isusu sebazi reprimary nesecondary education tichida kuti dzidzo yemhando yepamusorosoro irambe ichienderera mberi sethe user ministry inoshandisa vadzidzisi kuti vatikwanise kuti batsira kuti tibudirire kupa dzidzo racho retsorosoro. Ndatenda.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare kuHarare nestudio 7. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nezuro vakanyevenyutsa mitemo munyika iyi yakange yadzikwa mukurwisa kupararira kwedenda reCOVID-19. VaRamaphosa vakazivisa kuti kana vanhu vasiri mudzimba havachasungirwi kushandisa maface mask. VaRamaphosa vakativo vanhu vakati wande vanogona kuungana panze uye vachiti vanoshanya kuSouth Africa vanogona kupinda munyika iyi nyore kana vaine gwaro reCOVID-19. Mitemo yakabviswa nezuro yakadzikwa mugore ra2020 panguva iyo chirwere cheCOVID-19 chakange chiri kupararira zvakanyanya pasi pose. Vemabhizimisi vava kubvumidzwa kushanda pasina mitemo inovabata. VaRamaphosa vakakurudzira vanhu vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19 kuti vaende kunobayiwa. Nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, vaudza Studio 7 kuti izvi zvakanaka chose, vachiti kana chirwere ichi chava kudzika muSouth Africa neBotswana, zvinoreva kuti chava kudzikawo muZimbabwe nedzimwe nyika dziri mudunhu iri.
Vawande zvandingataura ndezvekuti izvo South Africa yanyevenutsa mitemo yakati wandei yakaisa muna 2020 maererano neCOVID-19. Mitemo iyi yanga iri kuiswa kuti chirwere cheCOVID-19 chisapararira muSouth Africa uye kuti zvipatara zvisava overwhelmed nenyaya yedambudziko reCOVID-19. Mitemo imwe yavanyevenutsa inosanganisa iyo kuti maface masks akukwanisa kuti kana vanhu vari outside vasiri mudzimba vakwanise kufamba vasina maface mask, uye macrowds aya vanhu vanoungana vanenge vanyevenutsa kuti vanhu vakwanise kuungana vakati wandei vari kufambawo in terms of vari kutravela. Tiri kuona kuti vari kunzi ivo kana vane COVID-19 certificate vanokwanisa kupinda muSouth Africa nyore, kana vaya vanokwanisa kunge vane test yaitwa within 72 hours vasati vapinda muSouth Africa, 3 days vasati vapinda muSouth Africa. Vaya vanozopindawo muSouth Africa vasina test vanoitwa test pavanosvika paborder kuti vaonekwe kuti vane COVID-19 here. Kana vane COVID-19 vanobva vanzi vaite iyo isolation yatagara tichinzwa think for 10 days or so. Uyezve vemabhizimusi vakwanisa kuti vachioperata like zvavaiita before 2020 pasina marestrictions akati wandei. Uyezve vari kuramba vari kukurudzira vanhu kuti vanhu ngavarambe vachibayiwa nhomba nokuti ndo mushonga uri effective against COVID-19.
Izvi zvese izvi zvakaitwa neSouth Africa zvichabata sei Zimbabwe uye vashanyi kana kuti vashandi vekuZimbabwe vari muSouth Africa neavo vanoenda kuSouth Africa vachinohodha vachidzokera kumba, zvichavabata sei?
Sezvatinoziva zvese vatese vahwande Zimbabwe neSouth Africa hadzina kusiyana kana tiri kutaura nyaya yeCOVID-19. Tinoziva tese kuti mavariants mazhinji ari kubatwa muSouthern Africa ari kutanga kubatwa kuSouth Africa kana kuBotswana, but ari kukurumidza kupararira within the region including kupinda muZimbabwe. Saka zvazvinoreva ndezvekuti zvinenge zvaita South Africa nesuo it won't be very long, because chirwere tiri kuchitapurirana nekufamba kwanga kuri kuitira vanhu between South Africa and Zimbabwe. And now that my borders aitwa kind of more opened up kuSouth Africa, it means vanhu vari kufamba kubva kuZimbabwe kuenda kuSouth Africa back and forth vanenge vari kungoaffectwawo zvakada kufanana. Asi I think chatingataura ndechekuti zviri kuitika muSouth Africa kuti manumbers ari kuderera yeCOVID-19. It should also be generally true kuti muZimbabwe manumbers eCOVID-19 anenge akudererawo, so it's a good sign.
Hatingazokakamidzwi zvekare toona chirwere ichi chava kutanga kudzoka zvishoma zvishoma.
chiripo chokwadi ndechekuti chirwere chinokwanisa kudzoka. Sezvatiri kuona takaita mavariants akati wandei, British variant, South African variant, tikaita vana Omicron, vana Delta. Mavariants aya nokuti COVID-19 utachiwana virus yeCOVID-19 inoramba ichiita adapt kana kuchinja kuti irambe iri kusurvive. Asi it seems like pakuadapta kwairi kuita apa it might be getting weaker, partly because vanhu vakawanda vava neyatinoti immunity, whether immunity vaiwana through kubayiwa nhomba kana kuti vaiwana through kutapurirwa chirwere, somehow that's making kuti mavariants ari kuuyaya anga ari generally weaker kana kuti asina the same impact. Chiripo ndechekuti hatifane kurasa muswe. It means that vaya vasati vabayiwa nhomba, please endai munobayiwa nhomba. Hapana mumwe mushonga unodarika kuti munhu wese ngaabayiwe nhomba.
Ko iyo Zimbabwe inokwanisa here kunyevenyusa mitemo iyi kana kuti mirayiro yekurwisana necovid sezvaita South Africa pasina chimwe chinoitika kwairi?
Zvandinoona vahwande ndezvekuti sezvatagara chikurudzira hurumende inofanira kunge ichiita kuti matests anga ari kuitwa munyika yekuona kuti chiri kupararira zvakadii chirwere uye chakawanda zvakadii chirwere. Of course based on matrends atagara tichiona for the past 2 years, chinenge zviri kuitika muSouth Africa is not very different from zviri kuitika muZimbabwe just because of kudyidzana kwatinoita. So chandingataura ndicho kuti hurumende inofanira kunge iri kuudza veruzhinji kuti COVID-19 status muZimbabwe yakamira sei. It would be a surprise kuti tingoti chiri kuwanda muZimbabwe kunana South Africa nana Botswana chiri kuderera. Asi zvinofanira kunge zviri based on my numbers. What I understand is matest mazhinji atiri kuita muZimbabwe mamwe ari kuendeswa kuSouth Africa kuconfirma kuti zvakamira sei. So tagara tichitoshanda neSouth Africa anyway. I'm sure iyo South Africa inonyatsa kutoziva takamira papi. Asi pakuona kwandinoita regionally, chirwere chinofanira kunge chiri kuderera. Zviri kuitika muSouth Africa should be happening in Zimbabwe. But the only way to know for sure kunge tine manumbers. What are the numbers?
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday, mutongi wedare High Court Justice Gladys Muri nezuru vakarasa nyaya yakaudzwa kudare iri nanamatai Kwekweza uyo akange achiti kuwedzerwa nemakore mashanu kwenguva yekugara pabasa kwakaitwa pamukuru wevatongi Chief Justice Luke Malaba akusi pamutemo. Munewsday makare gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube nezuro vakabvunzurudzwa nenhengo dzeparamende pamusoro pemishonga yenhomba dzeCOVID-19. Paramende inoda kuziva kuti sei hurumende ichingotenga mishonga yenhomba inobva kuChina, Russia nekuIndia asi pane imwe mishonga yakabvumidzwa kushandiswa muZimbabwe. Vanyuve vakaramba kuti pane zvechisahwira nenyika idzi chiri kuitwa. Zimlive.com rinoti mapurisa eZimbabwe Republic Police nezuro akaudza dare kuti vatsigiri veCitizens Coalition for Change vazvare Johanna Mamombe naCecilia Chimbiri havana kugara vambosungwa musi wa13 Chivabvu 2020. Vaviri ava noumwe wavo Netsai Marova vanopomerwa mhosva yekunyepa kuti vakabvutwa zvechisimba nevanofungidzirwa kuti vasori. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vakweguru vakawanda muguta reMutare vanoti vaneta uye yave nguva yekuti pave neshanduko munyika. Masangano evarayiridzi anoti hurumende haina hanya kuti vana vechikoro havana kudzidza kwemazuva akakwana sezvo iri mubishi rekudzinga basa varayiridzi. South Africa inonyevenyutsa mitemo mizhinji yakadzikwa muna 2020 pakurwiswa pechirwere cheCOVID-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manero anasi apo tichikupai zvedzimwe nawo. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.